Vachitaura pamusangano wainge wakarongwa neStudio 7 neMedia Center uchitsigirwa nemuzinda weAmerica muZimbabwe neZuro, vazhinji munzvimbo iyi vakati vakafara chose pakaenda vaMugabe, asi pari zvino hapana shanduko yavati vaona. Vamwe vakaita savaKingston Gururu vakati zvinhu zviri kutoramba zvichioma.
Nyaya yemudispensation takatarisa mamiri akaita zvino kwatira hazvina chiedza, ndokuti taende new dispensation yekuti tinotaura tiri pamwe chete sevana venyika tichinzwanana kuti ayo apa dai zvinhu zvati zvamira zvakadai. Zvino tikatarisa nyaya iripo munew dispensation, zvisu tongotei new dispensation haisati yaino chiedza. Maonero endiri kuzviita inini ndiri kutoona kunge kutambura kuchamenyanyisisa.
Vangururu vanoti zvakakosha kuti hurumende yava Emerson Munangagwa iite zvido zvevanhu, kwete kuramba ichiita zvaiita hurumende yava Mugabe. Vanoona sekuti nguva yareba hurumende itsva isati yatanga kuvandudza zvinhu. Vaita Izenda ndemumwewo akapinda musangano waNezuro anoona sekuti hapana musiyano pakati pehurumende yava Munangagwa neyava Mugabe.
Kutaura chokwadi hama dzangu, hakuna chinhu chinonzi new dispensation. Ito imbuka isingatozive kuti ine makumbo mangani, sekuti mukatarisa kuti kana tamunuka kutoenda chinonzi network, ende mukatarisa muchaona kuti iko tiri vanhu vaya vari kuramba upenyu hwekunge tisiri muZimbabwe.
Vamapango Mapengo avo vanogara muwadi 20 vanoti maitiro ehurumende anoratidza kuti ine mari asi haina hanya nekusimudzira magariro evanhu.
Mararamiro ati kuti muno Zimbabwe hatisi kurarama zvakaita sei zvakanaka. Please, new government yava Emerson Munangagwa, onai zvangaita because people are suffering.
Amai Charlene Makomo vakati hurumende yava Munangagwa yakaunza rusununguko vachiti pari zvino vave kukwanisa kuita zvinhu zvavange vasingaite panguva yava Mugabe.
Sei munharaunda kwaMutoko tokufara kwazvo new dispensation because yakatiitira zvakanaka. Kwausingataurike bakuno kwakaitonyangaridza kuti tobotara zvakaipa kusoro kwapresidenti zvausingaitike baizvozvo. Iko zvotangotaura zvatoda kuona kuti bato ripi kana kuti bato ripi. Dai pamaelections akawana vakatotemana vakatogurana makumbo izvozvo. Vamwe vakatoitwa mashort silver. New dispensation yakatiitira zvakanaka, pane zvakadodaruva zvakaitika.
Mumwe womugare akapinda musangano uyu akatenda mauto navamunangagwa nezvavakaita zvekubvisa vaMugabe pachigaro, uye akati vana veZimbabwe vanofanira kudzidza kubva pane zvakaitika muna Mbudzi gore rapfuura.
Munangagwa chaakakwanisa kuita ndechekupuratidza Munagabe kuti nyika haisi yako. Mugabe aitoti ari pachigaro chano. Mugabe aitoona kunge nyika inoindo yake. Ino chokwadi tosvane taitoona kunge nyika inoindo yaMugabe. Vati Munangagwa akakwanisa kutiratidza kuti kana ungori muZimbabwe une mvumo yekuramba zvinenge zvichidiwa neeven munhu ari pamusorosoro yeye zvakwa uriwewo kuti une kareji here yekugona kuramba.
VaMunangagwa avo vainge vadzingwa basa semuhwa vatevedzeri vemutungamiri wenyika ndivo vakazodomwa semutungamiri wenyika zvichitevera kuenda kwavaMugabe. VaMunangagwa vakazokunda zvakare musarudzo dzemutungamiri wenyika dzegore rino, idzo dzinonzi neMDC Alliance, dzakabirwa zvine mutsindo. Ndakamirira Studio 7 kwaMutoko, ndini Godwin Mangudla.